Mineko Kachamadwa nemaripoti atikuwana kubva kuma districts pedu kunyanyanyanya kuma Rwanda Central uko kwatiri kunzwa kuti kune vanhu vaakuregistwa vachinziwo malate entries vachiregistwa through the office yekwaDA izvi zvakaitika nezuro mushure mekunge tapuwa mashoko nemumwe anoshanda kuofisi yekwaregistra takatuma mukomana wedu wesecurity kuti aende kunocheka kuti chii changa chichiitika kumaofisis ekwaregistra ndobva tawana paine mutsetso wevanhu vakanga vachinziwo vari kuregista kuvhota vachinzi malate entries saka tine kushamisika kuti isu tiri kutarisira kuti vota registration ichazotanga kana mabiometric kits atengwa nevheki ende huye mushure mehunge vheki yaanaunsa kuti izvo registration yatanga asi taakutoona kuti pane zvaakuitika kubato rezanup f yaakutomobhilaiza vanhu ichienda navo chiverevere kuenda kunovaregista sevavhoti vachavhota mugore ra2018
mune humbowo here hwekuratidza kuti vanhu ava vainyoreswa kuvhota dzimwe nguva vaipiwa zvitupu
umbowo hatinawo ndohwekuti security officer wedu akaendapo akatoona vanhu vachitotorwa mifananidzo vachitotorwa nemafingerprint and chimwe chiri kuita kuti titi vari kuregista vanhu kuvhota ndechekuti zanup f iri kufamba ichitokurudzira vanhu vayo and ichienda navo kumaofisi kwavo vachinovanyorera matsamba ekuti vaende kunoregista kuofisi yekwaregistra
asika vadenga tinozwa kuti registrar general's office haichisinei nechekuita nekunyoreswa kwevavhoti
vajonga munongoziva kuti inimi mapazi ehurumende anodyidzana chero tikati rita makarau ndiye anotungamirira zeki tobayiwa mudede ndiye ari kwaregistra information yavo kana vari kushanda zvokuda kubira esarudzo vanotongoshanda pamwe chete nokuti maofisi avo anoshandisa manetworks pamwe chete registra anoregista vanhu zvitupa nemabirth certificate zeki ichange ichiregista vanhu for voter registration saka masame features anoshandiswa naregistra kutora chitupa vanotora fingerprint vanotora picture yemunhu ndosame information ichange ichishandiswa nezeki saka vanogona kungova nechikandari chavachaita chekuti vanotora information iyoyo vachiisa uku sezvo panyaya dzemasevha pasati pave nekujeka kuti ndevapi vachange vachizange vachisupplya masevhas vachange vachichengeta information yevachange vari mugwaro revanhu vanovhota
imiwo nhengo dzenyu dzati dzamboedzawo here kuenda kunonyoresa dzichirambwa
vedu vari kuenda kunozama kuti vaone kuti zvii zviri kufamba panyaya yeregistration asi vanonziwa registration haisati yatanga nokuti ava vanoenda kunoregista uko vanenge vapuwa matsamba zvinenge zvichiratidza kuti vane urongwa hwakatorongwa kare huri kubuda nekubato ravo zvichienda nekudepartment rekwaregistra saka vanongoziva kuti auya asina tsamba aiwa uyu aroda kuuya kuzosora kuti tiri kuita nezvei saka tinongomutaurira kuti aiwa registration haisati yatanga ende uye hatisi isusu bato rinoita nezvekuregista vanhu saka ndo kunetsa kuri kuita zvinhu asi isusu takatovamirira takagadzirira kuti panongotanga registration vanhu vedu vatiri kurekruta vaende kunoregista.